hongu pane zvichabuda hazvo panyaya dzekutaura because nyaya yehondo yekuukraine nezvanga zvichiitika kuukraine kunyanyanyanya kurawa kwakaitwa macivilians nedzimwe zvokuti vanhu vekuukraine vaidenaiwa aid and so forth zvinhu zvokuti zvinogona kuva zvichataurika but sezvatinongoziva UN Security Council yagara ichingotaurwa kuti inofanirwa kurifomwa nenyaya yekuti pane nyika dzakaita sechina dzinokwanisa kuita veto whatever zvavanenge vabuda imomo kana chiti veto zvinoreva kuti kana pakabuda chandikati decision yokuti kuda maybe Russia inofanirwa kutongwa china inongangobuda ichingoti kwete handisi kumirana nazvo ende zvobva zvangofa zvakadaro
ko panyaya yekuti ivo vaputin vatongwe nenyaya yekuti vakauraya vanhuwo zvavo muukraine
inini segweta ndinowirirana nazvo kuti ivo vaputin vanofanirwa kuva accountable for mawar crimes akaitwa ari kuitika kuukraine nekuti tinoona kuti kune vana kune madzimai kune vanhu vatingati macivilians vakaurawa panguva pfupipfupi yapfuurai tinoona zvekare kuti munguva pfupipfupi yapfuurai ithink ivhiki rinoi kunonzi kwakawanikwa anonzi mamass graves evanhu vakafa vaingovigwa vachiurawa nemasoja ekurussia and izvi zvinhu zvinonzi zvinoamounta to international crimes akaita semawar crimes ati kutaura and kavachinzi mawar crimes anosanganisira zvekare atinganzi mahumanitarian law tinoziva kuti panguva pfupi yapfuurai masoja erussia airambidza kuti vanhu veunited nations vapinde munzvimbo dziri kuafektwa nehondo idzi kuti vanobatsira vanhu saka izvi zvunhu zvokuti kana zvakuchitariswa zvinhu zvinoita amount to mawar crime but kutaura vachataura zvavo but chinozonetsa ndechekuti maprocedures acho ekuunited nations anozoitisa kuti iyi nyaya iyi izova iri nyaya inozoenderera mberi ichionekwa vaputin vachizomira pamberi pedare inyaya inonetsa inyaya inoafektwa nemaprocedures acho andi kutaura ekuunited nations anova ekuita veto so kana pane shamwari dzerussia idzo kusanganisira vana china yavo because china apa ndo nyika ichave yakatariswa chaizvo kuti ichavhota zvakadii musecurity council but tinongoziva kuti ichavhota zvakaita sei but kuri kunzi china yati aiwa havasi kupokana nazvo tinoona vaputin vachimira pamberi pedare vachidevera kumhosva idzi dziri kunzi mawar crimes
vangange vachizomiswa kumatare api kana zvichinzi nyika dzese dzabvumirana kuunited nations
yatingadzi mawar crimes aya anogavhena neinonzi the Hague convention yakaiswa kuma1899 and yaingozofokasa kuma1907 zvichisanganisira World War II so kana vachizotongwa vanenge vachizoenda kugeneva uku kwavanenge vachienda pamberi peyatingati international criminal court inova iyo yakagadzirwa neya inonzi Rome's statute sezvainozikamwa ichinzi and iyi koti ine masimba ekunzwa anonzi mawar crimes kunyanyanyanya macrimes anenge akaita zvokurongwa sezvatikuona pahondo iyi and anenge achinzi akaitika at a large scale nouwandu and iyi koti zvekare inotarisa because atingati mawar crimes aya haana kunyorwa zvizere pagwaro rimwe chete kune anonzi international customary law yekuti mukufamba kwenguva vanongozoona kuti izvi hazvizi right but ndingoona kutaura zvidimbu zvokuti koti inogona kuva ichitarisa inotarisa zvinhu zvakaita seyatingazi pachirungu willful killing kuti vanhu vangourawa zvisina tsarukano yobva yatarisa kuti torture neamwe anonzi mabiological treatments izvi hatina kunyanya kuzvinzwa zvichitaurwa but takanzwa kuti vanhu vaibatwa neanonzi extensive destruction of property by the military izvi takazviona zvekare zvichiitwa kuukraine panguva yapfuurai so ndoandikati ndo amwe emhosva dzinokwanisa kuva dzichitongwa nekoti